Mumwe muremi vatava kotsa chikunuwe vemudande kwa makonese kwa basera mudunde kwa gutu vanoti gore rino vanotarisira gore rakanaka nekuturuka kwemvura iyi.
Patata tanzwa kuti ichauya nemafasha mutanga totuhuta tikati nedzimba dzichauswa sezvigoreri yaino igore rino rakatinatsira veu dzedu dzakaibva mwombe dzedu totarisira kuti dzinowana mvura kusvika kana muna October to September next year mvura inenge muna kuti nzizi dzedu dzese dzakazara kana riri go arwendo rino hatitauri mwari wakati nzira chose nokuti tinokohwa izvi tiri bhizi kucheka mhunga kubvisa nzungu vamwe vakutomhanya mhanya kubvisa chero rimo chaidzadzi nokuti gohwo ririko.
Izvi zvatsinirwawo nevamwe varimi vari kumatunhu akaita semashonerland east vanoti kunyange mvura yakamboita sekurambira mudenga pakutanga kwemwaka yakazouya zvakanaka zvapakuti minda yavo iyevedze. Vamwe vakaita savalen mo magave kwasadza kuchivhu vanoti vakatarisira kuita maguta.
Saka ndingati pari zvino mbeu dzedu dzinoratidzika zvakanaka chose zvokuti gohwo redu ringangova zvaro rinenge rakanaka. Tabva munjodzi yatanga tarisana nayo yokuti tanga toona sekuti mbeuswa dzedu dzichakona kusvika, asi chimiro chavapo pazuva ranhasi ndechokuti mbeu dzedu dzavanani. Asi
mumwe mugari wekumidlands kumberengwa vataita zvishumba vanotiwo vari kutarisira kunonga-nonga zvekuti havazoende kunotenga upfu.
Saka nzara chaiyo chaiyo ndoona sekuti yatitiza iyi mvura yatakasangana nayo. We have experienced good rains for this past 2 weeks. Saka takutarisira kuti gohwo rinenge rakanaka, risina kunyanya kunaka zvaro kana kunyanya kuipa, asi hakuna anozondotenga chikafu. Mamirira zvakaita kuno tarisa zvesora remombe, sora remombe rakawanda chaizvo zvekuti kuzvipfuyo zvedu hatina chekuchema.
Nyanzvi munyaya dzezvekurima vaCraig Ivan vanoti kunaya kwemvura zvakanaka kwapa vakawanda mukana wekukohwa pakuru.
Hongu mvura yakanaya totenda zvikuru, asi tichiri kungodawo kuti ichingozadzikize kuti zvibagi kana kuti zvirimwa zvedu zvisasvo zvinatsotipawo gohwo neunaku hwatakatarisira kubva kuzvirimwa zvedu. Ikangonaya kamwe chete kana kaviri chete, aiwa matura fachafacha anenge ari maguta chete chete.
Vamwe varimi vanoti zvirimwa zvakaita senzungu, nyimo nemhunga zvakatosvika zvekuti vave kutokohwa kunzvimbo dzakaita sekwagutu, bhikita, chivhu, gwanda nemwenezi. Varimi vanoti chimwe chibage chakatanga kurimwa nemvura yakutanga chava kutodyiwa munzvimbo idzi. Hatina kukwanisa kunzwa kuti bazi rezvekurima rinoona sei mwaka wekurima uno, sezvo gurukota rezvekurima Dr. Inchas Masuka vanga vasingadairi nhare yavo kana kupindura tsamba mbozha. Munyori mubazi iri Dr. John Basera vati chitumire mibvunzo asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.